my every baby. You already know, yeah. I just wanna encounter your lady.
It's funny when you say it reminds you guys. I think like a time when I was 17-ish, no fun that I discovered Christine in a talent. When I moved to Zim, no panda ganya so tanga mase imbale.
Vabereki, vaiku supportawo zvakadii uchitanga kuti ainda kuita zvemagitare.
100% like especially the drangu, like my dad is probably my biggest fan, like do I know when you push like sometimes he even offers continue on my songs and all that. So
you want to ask my name bow.
Avaimbi but vano he's quite creative, you know, he's being a TV personality and all that.
Vano itawo futi zve TV.
TV/radio. Yeah, the Dwango was a BC.
Okay, so matambudziko aunosangana nawo muchigame chemanzi chindapi?
Actually, just like job wakundibvunza kuti like unopisa here kuti kana tumubvisa, cause like when I know kuti I had easy kana wagara wangonzi like uri mwana wanhingi vanhu vanoti they don't take you seriously until vanyatsonzwa vega for themselves. Ah, zveshuwa anogona.
Vanofollowa music yako, vanonakidzwawo nemabhitsa unorova, vanoiwana kupi kana vachida kuteerera?
Music yangu iri pa Spotify, YouTube, but ngatingotangei ku Instagram because ndopane ma link ese.
Hatingangobvipana apa tisina kunzwawo sample. Chaunoda kuti ndirove pama songs ako ese yaunoti hai ndoinondidzorera panzvimbo iyi. One yandobuda naye mudariro ndeye kuti chii?
Inonzi forgive me.
Wanga waitei?
No, ndinatona ndatombotadza
before I say.